vachitaura pachipatara cheParirinyatwa, vakafano ubata chigaro chamabharani mukuru mubazi rezveutano vaMaxwell Mareza Hobe, vati bazi ravo rakapiwa ndege 12 nehurumende.
Tine ndege dzatawana, indege dzehurumende dzinokwana kuita 12, dzichange dzakaparadzirwa nyika yese. Ndege idzi dzinogona kufamba kana kuti kuflyer makilomita anokwana kuita 350 kilometers, saka isati yamwa fuel yayo zvakare kana kuti yavanoti petrol. Saka dzichange dzakaparadzirwa nyika yese, kubva kuna Mtare kusvika kuVic Falls, Plumtree, kuBulawayo, kwese, kuti tigone kubatsira vanhu vedu vese vanogara kunzvimbo dzisingagoni kusvika motikari, dzisingagoni kusvika maambulensi epasi aya.
Hazvina hazvo kubudiswa pachena kuti vachashandisa zvikopokopo izvi vachange vachibhadhara here kana kuti kwete. Asi mumwe chiremba, Dr. Maximilian Zowa, vati zvichaonekwa nekufamba kwenguva.
Sehurungwa hurumende nyangwe zvikanzi zvichabhadhariswa, inenge iri mari yakareruka chaizvo, nekuti hurumende iri pakubatsira ruzhinji ichitarisawo kuti aiwa ruzhinji hariwaniwo zvakadini zvakawanda. Saka zvichazonge zvichijekeswa hazvo muchinguva chinodini chinoteera izvozvozvo.
Mukuru wechikwata chinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere zvisati zvakomba kana kuti rapid disease surveillance mubazi rezveutano vaAlexander Goredema, vataura zvinofanirwa kuitwa nevanenge vachida kutakurwa nezvikopokopo izvi.
Tiri kuti isusu toll free line yatinoshandisa inonziyo 2019 yakatanga pakatanga COVID, ndifunga tose tinoziva ndosaka ichinzi COVID-19 kureva kuti yakatanga mugore ra2019. Ende kubva payakatanga takabva tatorawo nhamba iyoyo kuti tiishandise setoll free, tichiitira kuti zvikurumidze kuti zvijairike, sezvo munhu wese ukamubvunza chero ari kupi nekupi kuti COVID yakatanga rini, mumwe nemumwe anotokuudza kuti COVID yakatanga muna 2019. Saka izvozvo takachuzira nhamba iyoyo, takasarudzira nhamba iyoyo kuitira kuti vanhu vakurumidze kuziva nezvenhamba iyoyo.
Asi vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kunyangwe zvakanaka kuva nezvikopokopo izvi, hazvibatsire hazvo zvakanyanya kana pasinawo motokari dzinotakura varwere.
Kuva nemaambulensi hazvina kumboshata. Chimwe chinhano chepatient care chiri pamusoro penyaya yemaambulensi anofamba panyika nemavhiri. Asi nhano idzi dzoda kuti tichiconsulta macitizens, tichinzwa kuti vanhu zvavari kubuda ndezvei. Tichiri panyaya yekuti tine nzvimbo dzakawanda dzisiri service nemaambulensi chaiwo chaiwo, motokari dzofamba nemavhiri pasi. Ndo chinhano chokutanga dei tatanga tarukirira maambulensi mumadistrict ose nemumaruwa mose mune vanhu vachiri kufa vachizvara vana nemhaka yekuti atadza kusvika kuchipatara. Iri harisi basa richazoitwa nemaambulensi. 90% yebasa remaambulensi roda kuitwa runoitwa nemotokari dzofamba pavhu. Ndo dzatingadai tatanga.
Vatapiwa nyakudya vanova dhokotera mukuru anoona nezvenjodzi pachipatara cheParirinyatwa vati zvikopokopo zvakatengwa nehurumende zvichaita kuti kutakurwa kwevarwere kuite nyore kunzvimbo dzese dzemunyika.
Tichabatsira zvikuru pakukasikisa kufambiswa kwevanhu vanenge vapindana nematambudziko ekukuvara kana vari kurwarisa kana vakubva kune zvimwe zvipatara kuti vasvike pachipatara nenguva. Kazhinji vanhu vazhinji vanoita matsaona, kune makuvariro anokwanisa kuti kana munhu akakurumidza kusvika pachipatara anogona kubatsirika akararama, akanonokerwa anogona kurasikirwa noupenyu. Saka pane yatinoti golden hour mumakuvariro kana kuti muemergencies, yakakosha yekuti makuvariro ekuti munhu akakwanisa kubatsirwa nekukasika anorarama.
Vamwe muRussia vanoti zvikopokopo izvi zvakangopiwa hurumende sechipo kupemberera bhavhudhe remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuvatenda nekutsigira Russia. Asi hurumende yeZimbabwe inoti yakatenga zvikopokopo 32 uye 10 zvakatopinda munyika, zvimwe zvichauya mumakore anotevera. Zvinonzi zvichashandiswa kuchengetedza mhuka dzesango uye pazvirongwa zvekushanyirwa kwenyika kuMana Pools neVictoria Falls. Hurumende inoti ichabhadhara mari inosvika $3,320,000 kutenga zvikopokopo izvi. Asi vamwe vanoti kukurumidza kuendesa varwere kuchipatara kusina mishonga, vakoti navana chiremba hakuna zvakunobatsira. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.